Ini ndakanzwa kufara chose nekutenda Mwari Baba nekusarudzwa kwangu nekupiwa mukombe wangu.
Mukombe uyu wakakosha zvakadi vamashonganyika.
Mukombe uyu wakakosha zvikurusa kwandiri semudzidzisi wemutambo wetennis muAmerica. Ini munhu mutema wekutanga kupiwa mukombe uyu mudunhu rekuMidia Athletic Section inosanganisira Virginia, Washington DC, Maryland neWest Virginia.
Zvii zvakaita kuti munge muchisarudzwa kuti ndimi murayiridzi wetennis akunda vamwe vose mudunhu irori reMidia Atlantic?
Zvakaita kuti ndipuhwe mukombe uyu ndezvekuti ndiri kugona chose kubata basa rekudzidzisa mutambo wetennis kuvana vakawanda vekuelementary school nevekumiddle school nevekuhigh school kubva gore ra2010 ndichingoshambadza nekudzidzisa vana vakawandisa vamarudzi ose kutamba mutambo wetennis.
Aka ndeke kutanga here kuti munge muchipuwa mukombe unokosha kudai?
Aka kazi kekutanga kupiwa mukombe mugore ra2011 ndakapiwa mukombe wekuva USPTA Professional Coach, uyezve gore ra2017 ndakapiwa zvakare mukombe mukuru wekuva USPTA Elite Professional, uyezve zvakare mugore ra2018 ndakapiwa mukombe weUSPTA Top 10 Education Credit Earner pauwandu hwavadzidzisi vetennis vanodarika 15,000 pasi rose. Ndine mukombe inosvika mina kubva mugore ra2010.
Iwo mutambo wetennis uri kutambirwa sei mudunhu ramunodzidzisa mutambo uyu?
Mutambo wetennis uri kutambirwa zvakanaka uye zvinofadza chose. Vana vakawanda vava kutamba mutambo wetennis kuzvikoro nekumakirabhu ari mumatunhu akatenderedza.
Mune urongwa here hwekusimudzira mutambo uyu muvana veZimbabwe vangave vari muno kana kumusha?
Hongu, ndine urongwa hwekusimudzira mutambo uyu zvachose kuzvizvarwa zvekuZimbabwe zviri muVirginia nezviri muWashington DC nemuMaryland kuti vatambe mutambo wetennis kuzvikoro kwavo nekumakirabhu ari kumatunhu kwavo.